zvakadai so inyaya dzi tinoda kuti pavanhu kuchenekwa chaizvo zvinenge zvakaitika pa ita yanoti kuma indication kanonga chiita ikoko hongu toziva kuti vanhu ava vanenge vakasungwawo vanenge vari vachikonsidwa kunzi madangerous criminals but kana munhu asungwa nemapurisa anenge ava in the custody yemapurisa and paanoita kumaindications ikokoko mapurisa anenge akazvisecurewo kuti uyu munhu sezvo ari dangerous anofanira kuva akaisiwa kana njema kana kuti akaprotectwawo zvekuti haakwanisi kuzoitawo zvaangaita moses kana tichizonzwa mareports ekuti munhu azopfurwa vachienda kumaindications kana kuti achienda kunotaridza pane umbowo achipfurwawo zvekare nekumasure zvinhu zvinobva zvareza suspicion kuti mapurisa ari kugona kuita basa ravo here
kana zvadai pane here chingaitwa kuti munhu anenge aurayiwa uyu akwanisiwo kunzi arwirwe kodzero dzake
ya hongu pandaimboshanda nemasangano anomirira kodzero dzevanhu kuzimbabwe inyaya dzakaita nyaya dzakati kuti dzakaitedzera kudai so and pese pataiita taitozoona kuti mapurisa ndiwo vaive vari in the wrong nekuti vanenge vakapfuura munhu siri pamutemo saka kana zvadai so hama dzemufi dzinokwanisa kurequesta postmortem and vanokwanisa kurequesta zvekare ripoti ya pathologist uyo achava achivheneka kupfuurwa kwakaitwa munhu kana zvazvodai so vanokwanisa kuzosuwa yatingati hurumende kana pawanikwa kuti pane kakutadza kuita basa kakemapurisa
asika vamasiye vamwe vanoti kana paine munhu ari kupomerwa mhosva dzekuponda mhosva dzakawandawanda dzekuba motikari nekukonzera kusagadzikana kwemusha pane chakaipa here kuti mapurisa abva amupedzisa
hapane chakaipa chaizvo zimbabwe country inofanira kuve ichitevedza yatingati rule of law mapurisa basa ravo nderekubata vanenge vachisuspectwa kuti vanenge vapara mhosva ende uyezve kana munhu abatwa nemapurisa hazvirevi kuti atotongerwa nyaya iyoyo yekuti atonzi akafara mhosva iyoyo anenge achinzi ari presumed innocent until found guilty tichireva kuti anenge achinzi haana mhosva kusvika dare redzimhosva rataura kuti aiwa uyu munhu ane zvemhosva achiita so macircumstances iyavo